tormenta. Ahí va.
Uyo.
Wano chora se va fupi negureba.
Siku tamba, siku siku.
Ibazo.
Tazoro za holy tambo pinza pasta. Chingoma magadzira magona apa rasta. Hanzi madipi sava batwa batwa. Fakuda leader asina wano kwata. Anotora zveva fupi nekureba inenge iri mboko beta atande botso su vacho vari kufara ndivo futi vari kudya varombo vane nzara ndisu futi tiri kudya tibane pa airplay pedza corruption CIT zvitawe CIT pedze shungu vapupi vane namo vakupa nezvichemo vawanda vari kuregedzwa vachityora mutemo tikada kuzvitaura panobuda matemo tiri kudyirwa nguva tiri kubirwa future from Sunday to Sunday pagoda pakadai so mwana webvachibuda munyika yakazvarirwa kunotsvaga kudya achitsvaga future taunga chiri kusara ingori guka makafeila iguka takafeila.